Justice Thompson Mabiko akatora mutongo uyu nhasi zvichitevera chikumbiro chakaitwa pakupera kwegore rapera namzvare namalanga dharengwa nesangano re 1893 Mutwaka the Restoration Movement Trust chekuti kusarudzwa kwakaitwa Atinashe Kambarani sakanzura weward 3 musarudzo dzegore rapera kusendekwe parutivi. Justice Mabiko vati zviri pachena kuti vakambarani vaive vabatwa nemhosva yokuba iyo inoratidza kusavimbika, vakati nekudaro havakodzeri kuve nechinzvimbo cheukanzura, vachitiwo dare haringabva ri maziso aro pakadai asi kuti rione kuti mutemo watevedzerwa. Vakambarani vakabatwa nemhosva yekuba muna ndira wegore rakapera vakatongerwa kugara mujere kwemazuva 10 kana kubhadhara faindi yemadhora 10. Vakambarani vakazokwira kudare reHigh Court vachipikisa kubatwa kwavo nemhosva mushure mekunge sangano re 1893 Mutwaka the Restoration Movement Trust raisa chikumbiro charo chekuti vabviswe paukanzura, izvo Justice Mabiko vati zvinoratidza pachena kuti vangeoda kuedza kuzvidzivirira. Kumbiro remutemo wenyika rinoti munhu anenge abatwa nemhosva ine chekuita nekusavimbika inenge ichiita kuti agare mujere kwemwedzi mitanhatu kana kupfuura kana kubviswawo faindi inoenderana nenguva iyi haafanirwi kupinda pachinzvimbo cheutungamiri. Gweta ravakambarani vamakawe mpofu varamba kutaura nestudio 7 pamusoro pemutongo uyu. Studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kubva kuna ivo vakambarani pachavo zvichitevera mutongo uyu. Asi gweta re 1893 Mutwaka the Restoration Movement Trust vagotsinyoni vati vafara nemutongo wapiwa nedare.
Kana munhu awanekwa ane mhosva yekuba hazviiti vanhu kunzwa kuvatsvati chii nemari dzavo, chachati iye hazvigoni kuti madare angoita kunge hapana chakaitika, angogara pamusoro pazvo ongoti hapana nyaya. Chachati aiwa pamutemo sarudzo yakaitwa iyaya Atinashe Kambarani anga asingafaniri kuti ave iri muchi iri muofisi, dai akataura zvake kuti aiwa indaiwa ndisina mhosva. But mukarangarira zvakaitika ndezvokuti paakazoona manje kwafaira application chichallenge atinge kwakaona October kuna November ndopaakazofaira apii, but oralong uchitika election ange sina kumbofaira apii.
Vanyoni vati vakambarani vanogona kupikisa mutongo wapiwa nedare kudare repamusorosoro.
Kana uchida ane time yokuti aapile kusupreme court, paakapila kusupreme court judgment ayo inosuspendwa. But Mutwaka's Restoration Movement nanomana madare kana richida vanogona kudzoka kukoti kunoku kuna jaji mumwe chete kuti jaji munhu uya wakati abve kuofisi nekuti mutemo uri kuti ngabve muofisi aapila, so ari kuda kugara muofisi. Tinokumbira kuti akamirira apili yake ngabve chi muofisi, jaji anogona kuita judgment kuti aiwa nini ndovhumirana nemi kana kuti aiwa handibvumirani nemi.
Ine nhengo yesangano re 1893 Mutwaka the Restoration Movement Trust muzvare Kora Ndevele vati vafarawo nezvabuda mudare vachiti izvo zvinofanirwa kudzidzisa mapato ezvematongerwo enyika kuti vasarudze vanhu vakavimbika pazvinzvimbo zvekuve vamiririri vevanhu.
Inoti heti ukuti umuntu oisiganga njalo
aisanga tingafariri kuti munhu ane unhu hwakadaro ave mumuhofisi kuti mweri wasakanzura wedu mukanzuro yeBulawayo kusvika pakuzova muteredzeri wameya. Saka mutongo uyu unotipa dzidziso yakakosha saizvo sevanhu.
Mune imwewo nyaya, dzimwe nhengo dzesangano remutwaka the Republic Party dzakasungwa nezuro panze pedare reHigh Court dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kana kuita ruzha runokanganisa veruzhinji dzinotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Gweta vadhumisani Dhuve vatsinhira zvimwe chetezvo kustudio 7 parunhare. Mukupeta nyaya dzemuBulawayo, muguta iri mange mine mapurisa akawanda zvikuru munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira mapurisa vange vari mumawater cannon. Vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti kuvepo kwemapurisa aya kwange kuri kugadzirira kuratidzira kwaiva kwadeedzerwa nebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa uko kwange kwakanzi kuchaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana kutanga nhasi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.